Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyaya yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuumba komisheni yekuongorora huori muZANU PF yokonzera mutauro munyika. Vanhu vakawanda voita muonero wakasiyana-siyana padanho remapurisa rekurambidza MDC kuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vasungwa nhasi ndokumiswa pamberi pedare redzimhosva vachibva vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti mhosva yavasungirwa itongwe vachibva kumba kwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamupoko vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pavamiswa mudare nhasi muguta reBulawayo. Vamupoko vabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emaRTGS panyaya yavari kupomerwa yekushandisa zvisiri pamwero chinzvimbo chavo apo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vamupoko vanonzi vakaita kuti vamwe vakuru vakuru vainge vasungwa vaburitswa muchitokisi chemapurisa. Vamupoko vasungwa zviri pamutemo neZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC. Kunyange yazvo pange pane mashoko ekuti vamupoko vari kutiza kusungwa vauya kudare vaine mudzimai wavo amai Letitia Mupoko pamwe nemwanakomana wavo Sikokotela Mupoko. Kwetara vamupoko vazivisiso Ncube vaudza dare kuti havazi kufara nemabatirwo akaitwa vamupoko nemapurisa akauya pamba pavo achiti aida kuvasunga nemusi wechishanu zvondo rapera. Vati maitiro akadai anotyora kodzero dzavo pamwe nekuda kuvanyadzisa mumaziso everuzhinji vakakumbira kuti nyaya iyi iongororwe. Vanwe vaudza Studio 7 kuti vamupoko vanzi vasiye gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare vamhangare kumapurisa eCriminal Investigation Department muBulawayo kamwe pasvondo uye kuti vasataure nevafakazi. Vati vafarawo kuti mutongi wedare abvumirana navo kuti zviri pachena kuti vamupoko havana kunge vari kutiza kusungwa sezvaitaurwa nemapepa nawo ehurumende uye vanzi vadzoke mudare musi wa4 Gunyana.
Kuvapo mupoko kupiwe ibail.
Vamupoko vapiwa bail uye vanzi vamhangare kamwe chete pavhiki kumapurisa uye kuti vaise pasipoti yavo mumaoko edare. Zvakakosha ndezvekuti vamupoko havasi munhu ari kutiza mapurisa sezvandazvitaurwa nevamwe. Kana nedare rabvumirana nesu kuti vamupoko havazi munhu anga achitiza, tichadzokera mudare futi musi wa4 September kuHarare.
Wednesday mudala 4 September eHarare.
Muchochisi wenyaya iyi vaThompson Hove havana kupikisana nekubhadhariswa chibatiso kwaita vamupoko uye vabvumawo kuti vachaita ongororo yakumbirwa negweta ravo. Vamupoko avo vakasiyiswa basa zvitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika muna mbudzi 2017 munhu wechipiri ane chiremera kusungwa neZAC zvichitevera kusungwa kwevaimbo vegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira avo vari kupomerwa mhosva yehuori kuNational Social Security Authority uhwo hunobata mari inodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutauriri webato reMDC muBulawayo vaSwithin Chirodza vanoti bato ravo riri kushushikana nekwavati kushungurudzwa nekupambwa kwenhingo dzavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
vachiroza vati nezuro manheru chete pane nhengo dzavo nhatu dzakada kupambwa kusanganisira mutauriri weboka rechidiki vaBen Hlatchwayo uye vamwe vaviri vakapambwa vakarohwa nokusiiwa vakandwa munzvimbo dzakasiyana siyana kunze kwedhorobha reBulawayo. Vachiroza vati vari kumhangara kumapurisa asi havazi kugutsikana nemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi.
Nyaya dziri kuenda kumapurisa asi vashoma vachona vari kutora mareports havasi kutipa maIR number. Saka unopuwa paperwork yemapurisa inoratidza kuti waripota asi haupuwi case number. Zvichireva kuti vanogona kunge vari vanhu vari kungoda kuti vawane information kwatiri asi vachizotsakatikisa umboo unenge wapuwa. Zvira kuti mainvestigations dzimwe dzenguva havatorina kana hanya nazvo.
Taedza kubata mutauriri wemapurisa muBulawayo assistant inspector Bednico Ncube asi nhare mbozha yavo yange isingabatiki. Mutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma vati zviri kuitika izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Hatisi kufara nezviri kuitwa nenhunzva tunzva dziri kutora vanhu usiku idzi awa tinofungidzira kuti vasori vehurumende. Tinofungidzira kuti kaunuka wakadai kanogona kukonzeresa kudenha vanhu avakagara vakatsamwa nechekare nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vane nzara, mitengo iri kukwira, naizvozvo kuvapamba zvakare manheru zvinogona kuwedzera kutsamwa kwevanhu zvokuti zvinogona kukonzeresa nyonganyonga munyika.
Nezuro vamwe vamiriri venyika dzeEuropean Union, Canada, United Kingdom neAustralia muZimbabwe vakabudisa mashoko ekushushikana kwavo pamusoro pekwavakati kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi hurumende iri kuramba maonero aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, sachigaro veMDC Veterans Activist Association vaVictor Zunza vakashaya nezuro. VaZunza avo vakava vamwe vevanhu vakavamba bato reMDC vanonzi vakadonha nezuro kumbare vachibva vashaya. Mutedzeri wemunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nemunhu anga akazvipira kushandira bato iri. VaTamborinyoka vatiwo bato ravo richange riine mhuri yekwaZunza pavacharadzikwa kumusha kwavo kumudzi mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana mazuva mashoma anotevera nechikwata chichaongorora uori uri kupomerwa vamwe vakuru mubato reZANU-PF nevechidiki vebato iri veYouth League. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro munyika vamwe vachiti iri basa rinofanira kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Kunyangwe hazvo vana Soro Jena vaiva rere muhapwa dzemakomo vachiti nyoka huru haizvirumi, munyori mukuru anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana chakaipa kuti bato ravo reZANU-PF riongorore nhengo dzaro dziri kupomerwa uori. Vati vari kushamisika nekugunun'una kuri kuita vamwe vanhu munyika kusanganisira veMDC nezvenyaya yekuongororwa kwevanhu veZANU-PF nekomisheni iyi vachiti vanoshamisika kuti vanodei pamuchato wedhongi nebere.
These are internal processes dzemuZANU-PF. ZANU-PF kana vanhu vemuZANU-PF vakanemerana kuti ari kuita zvakati ari kuita zvakati. As a party tine kodzero yokuset up our own committee yokuti itarise kuti zviri kunetsa musangano wedu zvingava nechokwadi here kana kuti hazvine nechokwadi. That does not exclude any other body yakasetwa neconstitution kuti iite basa rayo.
Vakapomerwa mhosva dzeuori vanosanganisira vaimbova makurukota ehurumende vaObert Mpofu, amai Prisca Mpfumira avo vakatosungwa, gavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya, Dr Shah navatafadzwa musarara vegrain millers association of Zimbabwe. Ko ivo vechidiki veZANU-PF vakarwa bembera kuti mubato mapindwa naPongwe vari kutenderana here nedanho rekuumba commission sezvo pavaitaura kuti nyaya iyi iongororwe vaimboti vane chivimbo neZAC. Tabata vanoona nezvekurongwa kwemabasa muZANU-PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu.
Constitution of the party zvimwe zvezvinhu zvatinorwisa inhau yehuori. Saka urongwa rwomba medu hwekurwisa huori mumba medu singamisi zake.
Asi vanongorora nyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamepe kweAfrica vaAlois Chaumba vanoti Zack ndiyo inofanira kunge ichiongorora nhengo dzeZANU PF dziri kupomerwa nyaya dzeuori idzi.
Yes, semutemo tinofanira kuona kuti Zack ndiye akapiwa masimba iwayo ekuongorora nyaya dzeuori. Saka kana kwakumbwa mamwe mapata akangosiyana-siyana. Zvinoreva kuti vanhu vachatadza kuziva kuti chii chiri kuitika.
Vachipawo pfungwa dzavo, nhengo yeMDC inomirira Kambu Zuma, vari nhengo yeAfrican Parliamentarians Against Corruption, vaWillis Madzimure, vanotiwo mitemo munyika yekurwisa uori iripo, asi haisi kutevedzerwa nemazvo.
Mitemo yatinayo yakakwana. Mutemo unofanira kutevedzerwa, compliant with the law. Ku-Ministry of Finance kune Public Finance Management Act. It is very clear kuti kana munhu atadza kuita basa anoitwa sei. Ko anti-corruption vanoziva zvinofanira kuitwa kana munhu achadza kuita basa. Asi izvozvo hazvisi kuitwa panguva izvofanira kunge zvichiitwa.
Asi vatsenengamu vati vamunangagwa vari kuzadzikisa zvido zvevechidiki nezvavakavimbisa munguva yesarudzo zvekuti vachamira semusambangwena pakurwisa uori.
So pakudomwa kwaitwa mazita uye pakuumbwa kwaitwa commission, tinotora sedanho rakakura mukurwisa corruption sechivimbiso chakaitwa nebato redu mumaelections last year.
Asi vamadzimure vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Mukatarisa kutaura kunenge kuchiita vanotungamirira nyika pamusoro pekuti uori hwakasvika papi, zvinokuratidzai kuti paifanirwa kunge iko zvino taakuverenga vanhu vasiri pasi pevanhu vanosvika 20 vepamusoro.
Zvichakadaro, nhasi vamunangagwa ndivo vanga vari munyarikani paurongwa hwekuyeuchidza vanhu nezvekurwisa uori hwanga hwakarongwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission pamwe chete neNational Prosecuting Authority. Vamunangagwa vativo zvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze zvinopawo kuti munyika muite uori sezvo zvimwe zvinhu zvinenge zvoshayikwa muzvitoro zvopa kuti makoronyera awane mukana wekuita zvechioko muhomwe. Panyaya dzekuva neuori hwakanyanya, sangano reTransparency International iro rinoongorora nezveuori pasi rose rinoti Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi matanhatu panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto muSudan, General Abdel Fattah Burhan, vatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wemubatanidzwa wemauto nevanhuwo zvavo uri kutonga, uyo uchatonga nyika iyi kwemakore matatu kusvika sarudzo dzaitwa. Mutungamiri wenyika yeDenmark, Amai Mette Frederiksen, vaudza vatori venhau kuti vashamisika zvikuru nedanho remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuregedza kuenda kunyika yeDenmark iyi mushure mekunge Amai Frederiksen varamba pfungwa yekuti vatengese Greenland kuAmerica. Panonzi pave nekukandirana nyoka menyu pakati pezvimwe zvarwa zveZimbabwe zvigere munyika nezvimwe zvigere kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika zvisinei nekuti mapurisa nemauto anenge azere mumigwagwa akamirira kuparadza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vakaurayiwa uye kuremadzwa nemauto nemapurisa mukuratidzira kwakaitwa munguva pfupi yapfuura. Zvinonziwo nevamwe vari munyika, vanhu vari kunze kwenyika ava vari kuvafurira kuti vaurayiwe mukuratidzira uku, asi ivo vagere mumimvuri munyika dzavagere. Vamwe vari kunyora pamadande mutande vachikurudzira vari kunze kwenyika ava kuti vadzoke kumusha munguva dzekuratidzira vobatsirana navo, kwete kuita vana tinaidzirwe. Asi mumwe wari kunze kwenyika vari sachigaro webato reMDC mudunhu reDC Maryland Virginia uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy Vacharles Mutama vanoti vari kunze kwenyika havasi kufurira vari kumusha kwete, asi kuti vari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Vamutama vanotiwo nekuda kwaizvozvo vanokurudzira hama neshamwari dzavo kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira senzira yekugadzirisa zvinhu munyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamutama kuti tinzwe pfungwa dzavo pamashoko ekuti vari kunze kwenyika vari kufurira vari kumusha.
Handiri kuone sezvinhu zviri kuitwa nevari kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe zviri zvinhu zviri kuitwa nekuda kuita kakufurira kana kuti zviri zvinhu zvakaipa, asi ishungu dzevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa, avo vanotumira mari dzavo kuhama dzavo dziri kuZimbabwe mwedzi nemwedzi, vamwe vhiki nevhiki. Dziri shungu dzekuti zvinhu zvinake vakwanise kudzokera kumusha. Tikatarisa vamwe vacho vari mhiri kwemakungwa vakaita seni, ndiri mupoteri munyika yeAmerica, nenyaya yekuti ndakashungurudzwa, ndakambunyikidzwa, ndikapambwa, pamwe chete nekuendeswa kunzvimbo yanga ndisingazive wandakaenda ndakasungwa kumeso ndikatotswa ikoko ndichipomerwa mhosva iri kupomerwa ivo vatungamiriri veMDC vakaita sana Honorable Job Scala. Dziri nyaya dzekuti vese vari kupomerwa subversion kana treason. Saka hatifare nazvo isu vakapotera mhiri kwemakungwa. Tiri kunyunyuta zvikuru nekuti tinoona kuti kodzero dzevanhu hadzisi kukudzwa nehurumende iripo yeZANU-PF. Tiri kuda kuti nyika yedu inake ive nehurumende inokurudzira kodzero dzevana veZimbabwe.
Vamwe vanenge vachiti sezvo vari kunze muchigara maziva mazuva kana madate anenge achiratidzirwa, munodi kuendawo kumusha munobatana nawo pakuratidzira ipapa.
Zvimwe zvacho tinotarisa kudhura kwemitengo yematikiti endege. VekuSouth Africa vaida kuenda kudemonstration August 16 nekuti vari pedyo neZimbabwe, asi demo racho rakazorambidzwa nemapurisa nematavedzi mhosva. Saka naizvozvo tinoona kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuSouth Africa zvaida kuenda kunodemonstrator musi waAugust 16, asi rubatsiro tinobatsira tiri kunoku. Zvakangofanana nezvaitwa munguva yehondo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri munyika dzakaita sana Zambia, kuMozambique, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kunana Sierra Leone, vamwe vari kunana Ethiopia, vamwe vari kunana Tanzania, vamwe vanga vari kunoku America nekunana UK vachibatsira hondo yechimurenga. Saka hazvina kusiyana nezuva ranhasi kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinowanikwa zvichibatsira.
Kwouyawo hurumende dzekunze kusanganisirawo masangano akaita sana European Union, takaona vachishoropodza nzira dziri kushandiswa nehurumende kudzivisa kuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC ikoko. Imiwo semumwe wevanhu vari kunze, munoonawo sei matanho akatorwawo nenyika dzekunze nemhinduro yakabvawo kuhurumende yeZimbabwe yekuti dziri kupindira mune zvematongerwo enyika?
Muunganidzwa wenyika dzekueurope uchitaura unenge uchienderana nemitemo yatingati maInternational Conventions anokurudzira kodzero dzevanhu munyika imwe neimwe, ndo zvavanenge vachitaura pamusoro pazvo. Zvisinei hazvo, inini ndinoona sekuti isu vana veZimbabwe pakuguma kwazvo nepakutanga pazvo tisu tine pundutso yezviri kuitika munyika medu. Vanobva kunze uku vanenge vachiuya vachitibatsira.
Avo vanga vari vaCharles Mutama vanovesa chigaro weMDC muMaryland, Virginia neDC muAmerica, vari parunare muMaryland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kurambidzwa kwebato guru rinopikisa reMDC kuratidzira kuoma kwaita zvinhu munyika kwamutsa mutauro, vamwe vachiti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu, asi vamwewo vachirumbidza danho iri sezvo vachiti rakanangana nekuchengetedza vamwe veruzhinji nevemabhizimisi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
MDC yange ine hurongwa hwekuratidzira mumatunhu ese munyika, asi mapurisa akarambidza izvi achiti aityira kuti paizogona kuita mhirizhonga sezvakaitika pakuratidzira kwemunanyamavhuvhu gore rapfuura pamwe naNdira gore rino, pakaparadzwa zvinhu zvakawanda, pakakuvara nekuurawa vanhu vakawanda. Mutevedzeri wemutauri webato reMDC valokutambo rinyoka vanoti zviri kuitwa nemapurisa nehurumende zvinotyora bumbiro remutemo yenyika. vanoti zviri pachena kuti mapurisa nemauto ari kutambura sevamwe vanhu uye kurambidza vanhu kuti varatidzire hachisi chido chavo.
Ya, zvanetsa ndezvekuti zvokuvharwa hazvisirizvo. Chinofanira kunge chichivharwa kutambura kwevanhu, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kumagetsi, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemari muhomwe, asi chiri kuvharwa kana kuti prohibition order yakupwa ya prohibition order yekodzero dzevanhu. Chiri kudiwa nevanhu veZimbabwe prohibition order against nzara, prohibition order against kushaya mari, prohibition order yerima zviri kudiwa nevanhu, asi vakupa prohibition order yekodzero dzevanhu. Zvatakuita sinezvo chandingangotaura ndechekuti isu hatichaende kudare. Chabuda pachena nhasi ndechekuti kana tikaenda kudare hakuna chinobudako, saka isu hatichaenda kudare. Asi chatingangokwanisa kutaura ndechekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata.
Asi mutungamiri webato reLead Mai Linda Masarira akaingidza vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvinokonzerwa nevanhu vanotadza kuzvibata kana vanhu vachiratidzira. Vanoti vanhu vakashungurudzika zvikuru nemhirizhonga nekuurayiwa kwakaitwa vanhu gore rapfuura pamwe nekutanga kwegore rino.
Ndinoona zvakakosha kuti kuratidzira kumbomiswa kusvika tawana pachirungu inonzi healing sevanhu vemaZimbabwe, kuti timbogona kuwana nguva yekuti tigone kunoshanda pamwe chete tivake nyika yedu tisingaputsiri vamwe vasiri mune zvematongerwo enyika midziyo yavo. Chinhu chandinoona chakandikosherawo hangu semutungamiriri akamirira vashandi vanozvishandira uye nevashandirwi kuti mabasa avagone kunochengetekawo zvakare.
Mutevedzeri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Kozani Kupe zvakare vari gweta vaObed kuti vanoti varotsigira bumbiro remutemo yenyika pakupa vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo uye havabvumirani nemhirizhonga. Vagutu vanoti bato ravo rinopokana nevanhu vanoita mhirizhonga pakuratidzira.
Dambudziko riripo Godwin nderekuti kune vamwe vedu vezvematongerwo enyika vatakanzwa vachitaura tichionawo pazvivhitivhiti vachitaurawo pamarare avo kuti Gwende Guno toda kuita mademonstration okuti toda kunosvika kudandanisa Munangagwa abve paState House toda kunotora pao. Saka tiri kuti isu mauya akadaro ivavo haana kunangana netengekuti muchirungu peaceful demonstration. Saka handisi mupurisa ini, handisi musori, saka apa ndiri kungoda kungofungawo semunhu anoita zvematongerwo enyika uyezve segweta kuti ukanzwawo munhu anenge achiti ndauda kuzoita demonstration asi chinangwa changundocho chekuti ndauda kunosvika kuti nditandanise purezidendi titore power. Kana zvadaro hazvishamisiwo kuonawo mapurisa navamwe vakadaro vachiti saka zvinoreva kuti demonstration iyi haisiri yekuti munoda kungodemonstrata kauti zvinhu zvanetsa munyika. Idemonstration yekuti mauda kutoita takeover power nenzira dziri kuzhe kwemutemo.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemapurisa hazvipe hurumende chimiro chakanaka sezvo pange paine tariro kubva kune veruzhinji kuti hurumende yava Munangagwa nemapurisa avo ichashanda nevanhu zvakanaka.
Ndinofungidzira kuti kune dzimwe nzira dzatingashandisa kuti mapurisa navanhu vange vachishanda vese, nekuti ndo tarisiro yanga iripo kubva muna mbudzi 2017 pakachinja hurumende kuti paizoitawo kuvhurika kwemikana yekuti vanhu vange vachiratidzira vachitaura zvavanoda.
Nyika dzokumadokero dzakaita seAmerica, Canada nedzimwe dziri muEuropean Union dzakashora zviri kuitwa nemapurisa dzikakurudzira kuti aremekedze kodzero dzekusangana kana kuratidzira dzinopiwa vanhu nebumbiro remutemo yenyika. Asi munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mapurisa ane masimba ekumisa kuratidzira sezviri mumutemo wePublic Order and Security Act. Posa,
handitenderani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare rehigh court vanoapila voenda kune rimwe dare resupreme court vachidaro. Kana dare rehigh court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemdc vanohwanda neright yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu.
MDC inoti chikamu cheposa chakashandiswa nemapurisa kuitira kuti bato iri risaratidzire chinotyora bumbiro remutemo yenyika. Kuonetsana uku kunoitika mushure mokunge mutemo weposa wavandudzwa nematare eNational Assembly neSenate pachidzikwa bhiri remutemo weMaintenance of Peace and Order, iro ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti richive mutemo unoshandiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatsigiri venabvu munyika vane mafungiro akasiyana siyana zvitevera basa rakapiwa vajoy antipas rekuti varairidze chikwata chemawarriors. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kunyange yazvo vakawanda vari kuti antipas ndiye aifarira kupiwa basa iri, kune vamwewo vane mamwe mafungiro vachitiwo kune varairidzi vakawanda vaikwanisa kubata basa iri nemazvo, kusanganisira Bruce Grobella uyo akaita mukurumbira achitambira Liverpool yekuengland. Vamwewo vanoti Antipas haasi kuzokwanisa kuisa pfungwa dzake dzese pabasa remawarriors sezvo aine chimwe chinangwa chekutora mukombe wecastle lager premier soccer league nechikwata chake chechicken inn. Asi muongorori wemutambo wenhabvu ane mukurumbira Vafara Kambamura vanoti hapana mumwe murairidzi muzimbabwe anokwanisa kuita basa iri zvinodakadza kudarika Antipas.
Vaantipas ava vakabva kumota action vakatora league, vakaenda kuchikenin vakatora league, vakaenda kuabsa vakagave a good account of himself. Ini ndiri kuona zifa yakaita a wise decision, nekuti tanga tisingatombofanira kutora a foreign coach. Vaantipas I think is the right candidate.
Antipas achange aine vateveredziri vaviri, Lloyd Chitembwe weHarare City naTonde Raindiraya weDynamos. Mumwe muteveri weDynamos vaSamson Masiyazi vanoti varairidzi ava vane nhorondo yakasimba yekudiriro munhabvu munyika.
Johan Pazani good footballer anoziva kazi ndikocha akambokochawo zvizoroonekwawo kuti aiwa anogona kutiendesa kumberi nemawarriors.
Asi nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vawilliam mahoko vanoti muzimbabwe hamusisina murairidzi anokwanisa kusimudza chikwata ichi, vachitivo vezifa vaifarira kutarisa kunze kwenyika kana kutsvaga Grobella uyo ane ruzivo rwakasimba rwenhabvu yepamusorosoro. Mawarriors achangobva kudzoka kubva kumakunda ne-2019 Africa Cup of Nations Egypt, uko vakanonyadzisa nekubuda munharaunda yekutanga nepoint imwe chete chete kubva mumitambo mitatu. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana pamwe neZambia makwikwi e-2021 Africa Cup of Nations, uyezve iri kusangana neSomalia makwikwi e-2022 World Cup mwedzi unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8:30 PM nasi tiri kutarisa kukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika pakati pevagere munyika nevagere kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika. Vari kunze kwenyika vanonzi vari kukurudzira vari munyika kuti varatidzire zvisinei nekuti mapurisa nemauto anenge akapakatira zvombo achida kuvarwisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaperekezela mupoko vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyaya yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuumba komisheni yekuongorora uori muZANU-PF yokonzera mutauro munyika, vamwe vachiti komisheni iyi iri kuita basa rinofanira kunge richiitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
soku isikati sendaba.